Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 14, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisa iwo kuti chirongwa ichi chiri kuburitswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Harina chido chekuti rigadzirise mamiriro akaita zvo zvoupfumi pakuti izvo haufaniri kugadzirisa zvoupfumi usingagadzirisi zvematongerwo enyika.
Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vari kutarisirwa kusvika kuesigodhini kugwanda kumusangano wepagore webato iri mangwanani anhasi.
Iwanoti kambani yeGreenshow yakuwandudza mabasa ayo ichipinda munzvimbo dzavangagara vachirima dzarimwa namadzitateguru avo kubva kare nakare.
Kambani yeGreen Fuel yoendeswa kumatare nevagari vekuchisumbanje vachiti iri kuvatorera minda yavo yavakasiyirwa nemadzitateguru avo kuitira kuti kambani iyi irime nzimbe. Muchanzwa hurukuro yataita nechizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMichigan nezveupenyu hwavo hwemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kutarisirwa kusvika kuesigodhini kugwanda kumusangano wepagore webato iri mangwanani anhasi. VaMunangagwa vakasvika kuBulawayo nezuro. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekuti Zimbabwe yakavhura magoni kuitira vanoda kutanga mabhizimisi murunyararo nechinangwa chekusimudzira magariro evanhu mugore ra2030. Kana kuti Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle income economy by 2030. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Johannesburg, vanoti ZANU PF iri kurasa mukana wekugadzirisa nyaya dzezveupfumi ichingotaura zvematongerwo enyika.
Harina chido chekuti rigadzirise mamiriro akaita zvinhu zveupfumi pakuti izvo haukwanisi kugadzirisa zveupfumi usingagadzirisi zvematongerwo enyika. Nokuti zvematongerwo enyika zvine chokuita nokugadziriswa kweupfumi. Saka nokuti ivo havadi kugadzirisa zvematongerwo enyika, vanofunga kuti vanokwanisa kugadzirisa zveupfumi, asi vanhu vane nyuto dzavanadzo nenyaya dzokuti nyika inotongwa sei, nyika inotongwa nani, vanosarudzwa vanosarudzwa sei, kodzero dzevanhu dzinoremekedzwa sei, vanhu vane mukana here wokusarudza munhu wavo waanoda pasina kumbunyikidzwa nemauto, pasina kumbunyikidzwa nevatori, pasina dzeki inenge yakazara mauto, pasina dzeki inenge iri muhapwamezano. Izvozvo ndo zvinoita kuti kana magadzirisa izvezvo munyaya dzezveupfumi zvinokamba zvakanaka, nokuti mukati menyika mune zvematongerwo enyika mune musina makakatano wokuti agara chinzvimbo ichi ambochigara sei chokutungamira nyika inozvi Zimbabwe.
Asika tichitaura neivo veZANU PF vari kuti aiwa hapana dambudziko rezvematongerwo enyika, uye nyaya yeupfumi iri kunyanya kuyipa nenyaya yezvirango.
Zvirango zvipi? Zvirango zvakanyanya kuoma muno munyika, zvirango zvinoitwa neZANU munyika muno. Nyaya yekorapshoni inoitwa nekorapshoni, mukatarira korapshoni yekuhwange, ina minista anga ari board chairman weHwange Colliery. Management yekuhwange yakauya ikataura kuti mari dzaidiwa sei nezvematongerwo enyika. Vamwe minista vari kutaura nevamwe vari mupresident office vaMunangagwa vana matanha vakatora munyika muno mukaita 3% kana kuti 30% anini yecorruption ikarejistwa, 30% even with masanction, ikonomi yenyika inoendera mberi. Dambudziko retinaro nderevava vanhu veZANU vanofunga kuti vari entitled kutonga nyika vasingadiwi, even entitled to be corrupt Karibuka diseni njato mendo wajiko jaka baku hodo. Hawana kinda kuhodo kana wawuya wazo chata kutonga.
Munoona ose nyaye kuti papera mwedzi singasvike kana mina. Vamunangagwa vatora miko yekutungamira nyika. Bato irave kuti rava kutoda kuti vakwikwidze zvakare musarudzo dza 2023.
Aiwa nyaya iripo ndeye nyaya yemafaction. Chokwadi chiripo ndechekuti muZANU-PF maita mapato maviri anonesana. Bato rinotungamirwa nomutungamiri wenyika ravamunangagwa kuti faction yavamunangagwa nefaction yomutevedzeri wavo vachiwenga. Vakabva kumauto vanhu vechiuto vari kuti iwewe munangagwa takakupe tsvimbo saka takupa tsvimbo unofanira kutonga for 5 years watonga for 5 years wedu uchiwenga upiwa ndonyaya iripo vari kuvaambwa vakaika mpini but vamunangagwa nevamwe vavari kuti aiwa zvekonstitution inotaura kuti munhu kasa unokwanisa kurana 2 times the 5 years saka vanoda kuita 2 years vabva vasiya ava vanonokerwa saka iyo nyaya yekuti vatiwenga nevamwe vava vari kuona kuti vanonokerwa ndiye vari kubviti aiwa pachirungu zvinonzi kwanzi if you want to kill the king don't miss because kana ukada kuuraya mambo ukatadza kumuuraya mambo akanzi anoite kurakwe unokurwe nzoro saka ndozve aitiga kana vachida kutotore simba i vanovaona kuti vatoritora because vakarika uritora todzokera kuti panyaya yavamugaka iya yekunodzana nevanhu iya dzefaction hazvizi asi chitambe chiriko kuna vamunangagwa kuti vanofanira kutaura kuti vachiti 2 terms dzavo asi 1 vachada 2 terms dziri muconstitution 2 kana vatonga 2 terms vachasiyira umwe wavo chi muzanu mutevedzeri wavo kana kuti anenge atarudza so dzazvo vapachena kuti havasi kuti vachatsika yavamugabe kuti kana wanzi iwo uri mutungamiri wezanu woti ndiripo kusvika even mutumbu wangu unongotonga ndiripo vamunangagwa vanofanira kudzidza kuti zvakaitwa navamugabe ziya hazvichabviri kuti zvidzokorwe naany other leader hapana leader achadzungwa kutonga makore 38 kana kutonga nedemo zvaitwa navamugabe ziya zvakatanga navamugabe zvichapera navamugabe any attempt kuita izvezvo hazvibudi hazvishandi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg vanga vari parunhare na Blessing Zulu weStudio 7 kwakare kuJoburg. Dare redzimhosva repamusoro rinoti nyaya yakakwidzwa mudare iri nevagari vekuchisumbanje kuchipinge vachida kuti inzwikwe chimbi chimbi haisi nyaya inofanirwa kunzwikwa zvechimbi chimbi. Vagari vekuchisumbanje vachimirirwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakasvitsa nyaya yegakava pakati pavo nekambani yeGreen Fuel iyo yavanoti iri kuvatorera minda yavo yavakasiyirwa nemadzitateguru avo kuitira kuti kambani iyi iri menzimbe. Rimwe remagweta ari kumiririra vagari ava vapasmo Nyakureba vanoti dare rakavaudza nezuro kuti richazivisa kuti nyaya iyi ichanzwikwa riini. Tatadza kubata magweta eGreen Fuel kuti tinzwewo divi ravo.
Ndingadambudziko ratakatorerwa kunzi ndodambudziko riripo pakati pekambani yeGreen Fuel nevagari vemuchisumbanje. Kunyanya vagari vanorima munzvimbo inonzi Mawoyo kana kuti Magokowa Komuna Olenzi. Nderekuti vanotiwo kambani yeGreen Fuel yakuwandudza mabasa ayo ichipinda munzvimbo dzavanga vagara vachirima dzari mwana matateguru avo kubva kare nakare. Idzo nzvimbo dzavari kuti ivo vanange vakaziviswa nekanzuru kuti havachange vachikwanisa kurima imomo kana hadzina kutorwa zviri pamutemo nehurumende kuti ipiwe kambani yeGreen Fuel. Saka iri kuti hazvichanisa chisimba ndo matauriro avanoita.
Manga muri kudare redzimhosva zvafamba sei?
Ndingangoti tapinda mudare redzimhosva masikati kuma3 ende tichangobva kubuda mondo kunga maminiti anokwana 30 apfuura. Nyaya yanzwikwa nedare kwekanguva kakati redei mbichana tikazosvika pekuti tofambiswa sei kana kuti nyaya yotongwa yogurwa sei. Saka dare rapa mutongo iwo kana kuti muonero waro wekuti pane zvimwe zvakawanda zvanga zviri kuitika pakati pevagari vemuchisumbanje nekambani yeGreen Fuel. Zvinoratidza kuti nyaya iyi haisi nyaya inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi nekuti vagari vanga vagara vachiziva kuti nyaya yavo neGreen Fuel yagara iri kunetsa. Kureva kuti nyaya yanzi nedare parizvinezvi haisi agent saka yabviswa patinoti paagent row kuti iswe panonzi ordinary row. Kureva kuti yakunzwikwa cheimwewo nyaya zvayo iri kuya kumatare but isiri kunzwikwa nechimbi chimbi.
Pazuva ranhasi iri hapana chanyatsotaurwa asi kungotenderana kuti ichazodzoka kuzonzwikwa.
Ndingangoti ndizvo zvaitika munemo nemo kuti Tatende rana isi ni magweta anumira Green Flow anuiswa wakimeti wangwa ino advocate anandika changwe. Kutizwe shuwa shuwa Paris ni isu patashika ni umbo waunza iyo wakura zauti wano wanga wakara waki indirecta ni wakamba nyao ni wakaru mungi mboye. Nura kuti nyaye inga inzwi kwe rimwe zuwa resiri zuwa rana isi riku nzwikuwa ni chimbi chimbi asi chimbikuwa tenya irikuwa wazi sezimwe nyazi na yazi chimirira kutu nzwikuwa zuwara ningera wakafu nunguka.
Apana zuwara tendera nwa? Muchazivari ni kutizwa?
Apana zuwara tendera nwa asicha zwana kira ndezo kuti kamba ne Greenfield ya esa mapepayo kupiki chikara nitu maopposing papers. Kwa wazo kuti kana isi chinge jifura mberi ni nyaya edu nengeta kuzweza mapepa ya kupindura so hata wala hii watu zweza wamangu mapepa anonzi oo maezu fagimendi kana dumine mine nongo nya zenyaya edu hiyo wesa mbepane nongo nya zenyaya o nyayagi kutonga ni matare asi zozo asa kwa nsefi itika muna December mno mne kutu dare rezi mosha rato yenda pane yetu noti vacation kana watipa holiday yete December irinangeriki zozo kwa mufesi temo kumazwa noti kumateni kana watu 11 January 2019.
Vanya kureba nyaya ye Green Fuels neva vakidzani vayo inenge yavane chinguva ichingoramba ichinetsa chii chinoita kuti isakurumidza kugadziriswa kudai
dambudziko gura ndongatiranga riripo ndere kuti vagari vekuchisumbanje urunhu remanikaland vanga vasina kumbobvira vasvika pamberi pevataredzi mhosva nenyaya yavo nyaya yanga iri nyaya yanga ichingotongerwa muchinyararirema kugarisana kwavakaita munharaunda yavo uyezve nemamwe mahofisi ehurumende asi mahofisi ehurumende angasiri kupa yatingati mhinduro inogutsa kana kuti inogadzirisa nyaya saka uku ndoke kutanga kuenda kumatare nyaya ikanga yava pamberi pematare zvinoreva kuti yaane gwara rekuzikanwa kunzi ichasvika painogurwa kunzi yagurwa
avo vanga vari gweta revagari vekuchisumbanje uye vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasmo nyakureba vachitaura vari parunhare vari kwamutare natanonoka wande westudio 7. Kambani ye Green Fuel ndeye mubatanidzwa pakati pekambani ye hurumende ye ADA ne kambani ye Medcom Investments. ADA ine zvikamu 10 kubva muzana, ukuwo Magdom iyo inova kambani yamuzvina business Billy Rottenberg ine zvikamu 10 kubva muzana. Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe. Totanga kutarisa zviri mubepa nhau reZimbabwe Mail. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Football Association ZIFA vaPhilip Chiyangwa vari kunetsekana nechirwere chemaziso icho chiri kunzi chingangovapofomadza zvekuti musi wemuvhuro manheru kumutambo webhora weZimbabwe neDRC kuNational Sports Stadium vakatobuda mutambo uyu usati wapera vachichema-chema nemaziso avo. Totarisa zviri muZimbabwe Independent. Zimbabwe Independent ine nyayawo pamusoro pavachiyangwa yavanoti vari kushingirira kuvhiringidza vamwe vari kuda kupinda panyanga yekutungamira ZIFA asi pachine umwe ane nharo aramba akamira nerekuti ari kukwikwidzawo vaFelton Kamambo. MuHerald mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika zvakanaka kumusangano we17th ZANU-PF Annual National People's Conference kuEsgodini kumatebeleland South. Vanoti vaMnangagwa vakatambirwa navaConstantino Chiwenga. Totarisa muDaily News. Vane nyaya inoti ZANU-PF yonetseka nekuchengetedzeka kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano webato ravo uyu kumatebeleland. Daily News inoti vaMnangagwa nevamwe vakuru vehurumende vari kutyirwa zvakanyanya nemamiriro akaita zvinhu mubato iri.
Ndipo vaida moyo wangu vanozorodza pfungwa dzangu.
Mangwanani mhuri yeZimbabwe, ini ndini kuchinai chatsama. Makateerera kunhau dzemangwanani paStudio 7 na Evans Zininga ariko Washington DC.
Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Tinokutendai zvikuru nechirongwa chamunotipa ichi. Chirongwa chinoratidza kuti muda kuzama kuvaka, muzvipopa kuputsa simukuvaka kuda kubatanidza vana veZimbabwe. Vaya vanowiri anaenda achiziva chipo chokwadi yezviri munyika mavo. Nauye tinayo panapa mukati menyika yedu inotikashamadza ndeyekuti isusu tichiona hurumende yana vamunangagwa iyi ichiita maitiro ari kuita isina tsitsi nevanhu, hatichanzwisisa kuti vamunangagwa dzavo dzichakakwana here kana kuti vatoone dambudziko. Asi vakutorwara hivo hazvido here uzvambonita zvangu nachiremba chaiti, because zviri kuitika mukurarama kwevanhu izvi hazvisa zvamboitika munyika medu kubvira mugabe wacho achitonga. Uyezve ivo pavanoti pavakanobvisa mugabe, situation yakanga isina kutodai, situation yakanga itori right. Saka hatisi kuziva kuti ivo havazvioni here kuti zvavakaitora kuna mugabe iri yavawese. Saka ivo chavanoda kumirira kubviswa nani, kana vachiziva kuti kamunhu akakundikana anobvisiwa, kuyo vadi kuchingobva.
Tinokutendai Studio 7 nekutipa nhau dzedu tichizvinzvira zviri kuitika munyika medu. Zvakanaka, budiriro ndiyo yatinoda. Asi kungoti zvatinenge tiri isusi kunyanya isu vari kunze kwenyika nekurwadziwa kwatinenge tichiitwa, tinobva taona kunge zvematongero enyika zvinogona kutiyamura. Asi kuti haina, handioni kuti ungashora vana Munangagwa, vana Chamisa, vana Chiwenga. Hapana zvatingavashorera isu pachedu vanhu veZimbabwe. Tagara tine huori pachedu isu pachedu. Saka tongoti vari kungoti vana Kalima Mudlande vadidi, hazvina zvazvinoshanda izvo. Inda ndichiona zvangu kuti kana kwa kuri kuti ivo vanoonawo kutambudzika kune kuchitika munyika medu, vanhu vangoita zvinhu zvokuti tibudirire. Izvo kusera vachikakavadzana izvi, ivo vachiwana mari dzokuningirikira dzokuraramisa mhuri dzavo, isu tichiwira pasi, ndo zvinotiuraya.
Ini ndinoitwa Magadi Trust, ndiri kutaura ndiri kuno kusouth Africa kuNorthern Cape. Ndiri kutaura pamusoro penhau yemusangano uri kuitwa kumatebeleland, musangano wekuti vataure nezvekuti achazove purezidhendi ndiyani, munhu achangosarudzwa paupurezidhendi for the next 5 years. Titaure for the next 5 years nhasi. Isu tiri mukati mokushungurudzika namaprizes ezvinhu, mashortages ezvinhu, udzvanyiriri huchakakura samakuriro ahwakaita. Ndiri kushama kuti iyo ZANU-PF chaizvo chaizvo, varume vari mukati meZANU-PF kana vachigarira zvinhu zvakaita saizvozvo, vari kuona pati yavo ine ramangwana rakanaka zvakadii kumhuri yeZimbabwe.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri, asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tudzeiwo zvamunofunga pamusoro pechirongwa chedu chemangwanani ichi. Totorawo mukana uno wekutarisawo mameseji ari kunyorwa nevanotevera chirongwa ichi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Totanga nekuverenga atanga kunyora achi baba JJ Nyazamba, vangoti good morning, hatizivi kuti vari kupi. Abel Mashara Machemedze, morning and watching. Johnson Juba Bebe anzi mamuka sei VOA family. Taneta neZANU PF ndaimbofungirawo vamwe veduwo kungoda kuguta vega ndivo vega vari munyika here. Ndiri muJoburg vari kuSouth Africa. Thomas Uragu vari kuTexas muno muAmerica anzi mamuka sei. Genius Moyo anoti mamuka sei mukoma Evans, ndiri kukuonai ndiri paPretoria kuSouth Africa. Mumwe wanoti Dr. Rupedzi Sai ndinobvumirana navo. Proud Tibako is watching, ndokutendai mukoma Proud nekuona chirongwa nesu. Douglas Kanyanda anzi I'm watching from Chinoyi, good morning. Roger Dube mamuka sei ndiri kukuonai ndiri kwaseke kuchitungwiza. Kate Chivasa angoti very true caller, ari kubvumirana nevanga vachitaura. Emu Mashiba Javengwa live from Durban kuSouth Africa, mhuri yeVOA iri kukura. Jennifer Kaunda Mhlanga ari kuUnited Kingdom ari kuonawo chirongwa nesu. Kate Chivasa adzoka zvakare anzi varume vari muZANU PF vari kutorwara. Tiko Chikwaka marwadzo. Vanhu vezanu, I'm watching from Gabs, Botswana. Tinokutendai nekuramba muchifamba nesu, muchiona chirongwa chedu chemangwanani ano pamwe chete nesu. Yasvika nguva yekuti timbotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMichigan muno muAmerica vatarasana nedziwe vanozivikanwa mumadande mutande nezita rekuti Sekuru Bob vakatanga page reFacebook rinonzi ndo kwatiri rinosangana zvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana siyana vachiratidzana kwavari nemifananidzo nemavhidhiyo senzira yekuvaraidzana nekubatana nehama neshamwari dziri kure nekure. Sekuru Bob vanoti pari zvino vanhu vapinda mugrupu iri vave kusvika kuzviuru zvishanu kubva pavakatanga uye vari kuramba vachiwedzera nekuti vanobata nyaya dzinosangana nevanhu muupenyu kwavari vachipana mazano vachidzorana nekutsigisana zvikuru sei vanogara kumhiri kwemakungwa kwavati vanhu vanosurukirwa nekugara vega uye vari kure nehama neshamwari. Sekuru Bob munhu wevanhu anogara achiita nyambo nekusekesa vanhu kuburikidza nesocial media iyo yave kuratidza kuti yakurumbira zvikuru muupenyu hwanhasi pasi rese. Tabata Sekuru Bob kuti tinzwe kuti pavanenge vachiti ndo kwatiri vanenge vachimbori kupi.
Ndo kwatiri kagurupu katakafungidzira kuti tikatangawo kanokwanisa kuedza kutandadzawo wari diaspora newari kumba. Tichiedza kuita kuti tese tiwe tinoona zvatiri kuita vari mhiri kwemakungwa nevari kumusha wachionawo zviri kuitwa nevamwe uye vari kumhiri kwemakungwa kwacho vachikwanisa kuonanawo zvavari kuita sezvo vamwe vachibva vashayiwa kuti vari kupi vachifila so lonely vari weka.
Makazvitanga riini izvi zvekuti ndo kwatiri?
Ndo kwatiri akatanga ndikafamba kwandinoendaenda ndaida kuti vamwe vangu vazive kwandiri ndoti ndo kwatiri kuitira kuti kana ndikaitawo dambudziko ndiri ikoko vaionawo kwandinenge ndiri kubva ndazoti ah dai taedza kuita kare kagurupu kanongonzi ndo kwatiri umwe noumwe aitawo zvaaita otipangidzawo ari kwaari.
Saka pari zvino vanhu vawanda zvakadiko vari kuti ndo kwatiri ndo kwatiri?
Vanhu ndiri kudayira kuti vamwe vari kushaya kuti zviri kunyatsofamba sei asi vamwe vari kungoteerawo sezvo vari kuonawo kuti kundo kwatiri uku hakuna zvinhu zviri so negativhe hatido vanhu vanowanzoda zvekutukana tukana kundo kwatiri asi ndofunga pari zvino taakuma 5000 kana ndisingakanganisi.
Ah, zvino munoona zvinoitika musocial media umu mazuva ano vanhu vawa taakusangana ya global village ka zvekuti vanhu vari kuLondon nevari kuZimbabwe nevari kuGermany tinenge tiri panzvimbo imwe chete vanhu vachifara vanhu vachidaro munonzwawo sei kuti ah ndini ndakakwanisa kubatanidza vanhu vaakufara vachidai sevana veZimbabwe?
Kazhinji ndinobvironzwa manyukunyuku ndichiona vanhu vachikwanisa kuonana tichifara tiri mukicheni imweyo sezvaiitwa nevakuru wedu kare vaibvirounganidza vazukuru votaura ngano zvisingarevi kuti kudzimba kwavabva kwanga kusinawo pekugara vachiitira ngano dzavo asi kuva muri pamwe chete muchifara pamwe chete zvinhu zvinonaki. Saka zvinhu zvinondifadza chaizvo pamwe netimu rangu ratinoshanda naro riri imomo mundoo kwatiri imomo tichingoti ndoo kwatiri vamwe uya vachiti ndoo kwavari. Saka takazofunga futi kuti ah dai taedzawo kuti anenge atipawo tumavhidhiyo twavo toapawo kamubayiro ketinowapawo pashoma ipapo zvinova zviri kunge zviri kunakidza.
Ko iye akakutumidzai kuti Sekuru Bob ndiani?
Kutaura chokwadi handina kubarwa zvangu naro titairi ndakaripiwa ndaitamba mutambo waidraft muchishona vanoti tsoro ndaiwe munhu nyanzviye kamutambo aka kuchikoro. Saka ndaiti ndichitamba mutambo uyu ndaingobuda Bob ndikatamba mutambo uyu ndii ndaingobuda Bob chete ndo pakatangira zita iri. Zvino nemukukurawo umu mune mataizoitawo dzimwe nharo vamwe ubva varibatanidzawo kubva vakufungidzira kuti inickname yamudhara Bob zita iri rakabva mukutamba tsoro.
Saka rasekuru Bobu repachitupa rinonzi ani?
Zita rangu repachitupa indinonzi Tarasana Nedziwe.
Saka kumusha kana muri kuZimbabwe munobva nechekupi?
Tinobva paRusape chaipo panonzi paChiware ndobva musha pedu ipapo.
Manje nhasi Chiware yakakuteerera ikasekuru Bobu mashoko amunovapawo Christmas ndo yasvika iyi ndeyekuti kudii?
Mashoko angu ndichange ndichivataurira zvangu mururimi rwechirungu. Mashoko angu ndeyekuti keep hope and faith alive.
Mashoko akakura kai?
andatoona atinga kwanisi kushandisa parisi.
Muri yenyu iri kukura iyi kuno kuAmerica iyi, muri kubatsirana sei neva munotamba navo nekusangana navo?
Nyaya iripo mazuva ano ndeyekubvira kuti mukakwanisa kusangana kunyanya mudiaspora muno, ndeme kudzidzisana magariro mudiaspora kunova kuri kusina mai hakuendwi. Asi tinofanira kunge tichigara pasi tichidzidzisana nekusimbisana kuti kana uchinge wasangana nevanhu vemunyika mawapinda, zivawo tsika mbiri dzatakadzidziswa tichikura, kuremekedza nekuzvininipisa unoenda kure.
Icho change chiri chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuMichigan muno muAmerica, vatarasana nedziwe vanozivikanwa nerekuti sekuru Bob, vachitaura nezveupenyu hwavo neStudio 7. Muchikamu chedu chemimhanzi tine muimbi Fortunate Dube anoti svondo rinouya ari kuburitsa damba refurake rechitatu rinonzi Gwenyambira Murudo. Muzvare Dube uyo akambonetsa nekambo wauya kubva padamba refurake rekutanga anoti avandudza musambo wake kubva kuEben Grooves ave kuimba Afropop. Damba refu iri rine nziyo dzinosanganisa Ndini Ndine Rudo, Mambo Wemoyo Wangu naMunhukadzi. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata Muzvare Dube.
Roba rangu romanya, ndawona baby wangu, uriruwa re moyo wangu, wandipenge samuriwa. Moyo wangu wofara, ndawona chiso chako, ndongo bunda bunda kupingwa nechando. Usipo
wangu ya mapiwa, ndokuza nokuda. Kuza nukuda Ndiwe weka Wangi moda mutiwa Ndiwe weka Wangi moda mutiwa
Dai waiziva jandiri Waigara nini Dicha kutora inini Ndoyenda newea Kure kure mudika Nikuzinga shikwene Ugandimbata moyo wangu Notamba tamba Kana usipo ndongo gaya kukunyore
Pane damba refu idzvaere Raul kubika uye rinobuda rini?
Ya, pane damba refu idzvaere nonzi Gwenyambira Murudo Riri kubuda next week.
Sei damba refu irichinzi Gwenyambira Murudo?
Ya, damba refu irinonzi Gwenyambira Murudo because my songs aripa album iri akawanda ndeirudo. It's a way you can go spice out album can go to Shingonya for it.
Hoza Friday tabatai pendera nemuimbi Fortunate Dube ange achitaura na Blessing Zulu ari kuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti vone musoro wedu wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vatarisirwa kusvika kuEsgodini kuGwanda kumusangano wepagore webato ravo mangwanani anhasi. Kambani yeGreen Fuel yoendeswa kumatare nevagari vechisumbanje vachiti iri kuvatorera minda yavo yavakasirwa nemadziteteguru kuti irime nzimbe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.